manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechitatu kukazi 2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi Bank guru renyika rinoparura urongwa hwemari hwarinoti huchaita kuti vanhu vatenge mari yekunze mumabhanga avo Vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yomubatanidzwa vatenda ibiti Vanoti zvaitwa nehurumende zvinoratidza kuti dhora remuZimbabwe radzoka nerweseri Mauto anopamba nhengo mbiri dzeMDC kumaNikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bhengi guru renyika raparura urongwa hwemari hwarinoti huchaita kuti vanhu vatenge mari yekunze mumabhanga izvo rinoti zvichauraya musika mutema Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera
Vachiparura urongwa hwavo hwemonetary policy, Governor we Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ vaJohn Mangudla, vati kuti izvi zvitange kuitika mari yese yereal time gross settlement kana kuti RTGS nemabond notes iri mumabhanga yave kutorwa semaRTGS dollars uye mari iyi ndiyo ichange yave kuchinjwa nemadhora ekuAmerica kana dzimwe mari dzekunze. Vati mari iyi ndiyo ichange yave kushandiswa kutenga mari yekunze pamusika wemumabhanga kana kuti interbank. Foreign exchange market vamangudla vati banga ravo ratora matano ekuti mutengo wemari yekunze hausi kuzokwira zvakanyanya uyewo vati vachange vachiongorora kuti mabhanga ari kutenga nekutengesa mari yekunze zviri pamutemo vatiwo veruzhinji vachange vave kukwanisa kutengesa mari yavo yekunze mumabhanga pachena vatiwo vaya vanotumirwa mari kana kutambira mari kubva kunze vacharamba vachipiwa mari dzavo ari madhora ekuAmerica vamangudla vati vanoona sekuti matano Tora, achabvisa musika mutema wemari kuderedza mutengo wemari yekunze izvo vati zvichaderedza mitengo yezvinhu munyika vatiwo izvi ndo zvange zviri kudiwa nevemabhizimisi
Mainvestors ndo zvati kumira izvozvo kuti zviitike nekuti panenge panonzi transparency market based economy that's what we are doing throughout the world
Muzvina bhizimisi vaOswald Bina vaudza Studio 7 kuti zvaitwa navamangudla ndizvo zvavange vakatarisira sezvo zvange zviri pachena kuti uremu hwemabond notes hauenderani neuremu hwemadhora ekuAmerica
kana patongoita kuti pane mari ine exchange rate yakasiyana neyanga ichitaura zvikurova kuti izvo taakushandisa mari yakunzi maRTGS dollars tosha apo ende izvozvo isusu sekuona kwedu zvinhu zvanga zvanoonekwa kuita nokuti izvo kubva nguva yose yatanga tichizviita iyi kunze uku zvaitotaridza kuti mari hadzina kufanana iyi ndosaka pakazoiswa mutemo ende mutemo uyo waitaridza kuti izvo kusasiyana kwakaita mari ikoko ngatichiita kuti tiite zvinge zviri official ende ndozviripo
asi vati pane mamwe matanho anofanira kutorwa nehurumende kuti zvinhu zvinatsofamba zvakanaka munyaya dzemabhizimisi
Nyaya yemasurrender requirements mari yavanobatira maexporters dai vambodini vatsukunyudza tazviona kuti vamboda kuedza asi havana kuzosvika pataitarisi nokuti maexporters ari kuunza mari hurumende ichiri kubata 50% vamwe 80% yavari kuchengeta vamwe 55% yavari kuchengeta tirikutarisira kuti kana vadaro vavachiisa ruling exchange rate kumari yavanenge vadini vabata yacho inoda kushandiswa kune zvinoda kushandiswa
vanongorora nyaya dzeupfumi vapersistence kwanyanya vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neRBZ rakanaka chose uye zvinogona kuti nyika iwane mari yekunze yakawanda
saka zvaitwa izvo kuti vane mari ngavauye vatengese mari dzavo zvino zvakanaka chaizvo nokuti vane mari vanobva vaonawo mari yakafanira pamari yavo yekunze saka izvi zvinoita kuti mari dzekunze dzimwe dzakavanda munyika umo dzisingagoni kuinda kumabhanga dzichitanga kuuya kumabhanga kana dzauya kumabhanga dzinouyawo neuwandu
asi vati RBZ inofanira kushanda zvakanyanya kudzivirira zvipingaidzo zvinogona kumuka apo matanho aya anotanga kushanda
hongu zvingatanga sekuti nesei pekutanga asi kumberi kunoenda kuona kwangwini ndinoona sekuti zvichagona kudzikamisa rate zvichagona kuti nyaya dzemari dzenyika idzi dambudziko ranga rapo rekuti mari dzaakuchisinzwa pamusika mutema ritange kuderera tichienda mberi ikoko nokuti nyika ino ine mari yekunze kwenyika yakawanda
vamanguzha vati vemakambani vakawanda vange vave kutenga mari yekunze pamukoto kuitira kuti vakwanise kutenga zvinhu uye vange vave kutengesa zvinhu izvi nemitengo yakakwira zvakanyanya pari zvino dhora rimwe rekuamerica rinokosha mabond notes mana kana kudarika pamukoto vamanguzha vati vanoona sekuti matanho avatora achaderedza mutengo uyu zvakanyanya uye kana izvi zvaitika mitengo yezvinhu ichadzikira ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
tichiri panyaya iyi nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemari uye vayambova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vanoti zvataurwa nehurumende zvinoratidza kuti dhora remuzimbabwe radzoka pachishandiswa rimwe zita vabiti avo vakayambira nyika kuti hurumende iri kuda kudzosa dhora remunyika nerweseri vanoti havasi kufara neurongwa hwagavhuna webhanga guru sezvo mari dzevanhu dziri mumabhangi dzasiyiwa dzisina kuchengetedzwa neurongwa hwataurwa nhasi vabiti vanotivo vanhu vanofanira kutarisira kukwira kwemitengo yezvinhu uye kushayikwa kwezvinhu zvizhinji munyika tabata vabiti kuti tinzwe maonero avo
so zvazvinoreva ndezvekuti tadzoka pakushandisa Zimbabwean dollar paya and Zimbabwean dollar iri rakunzi RTGS dollar but dollar iri raiswa pasina anonzi pachirungu mafundamentals there are no fundamentals supporting the return of the Zimbabwean dollar zvaaita zvakangofanana nokutora mashizha kuti mashizha yamari and because adaro zvireva kuti zvinhu zvichakwira zvireva kuti zvinhu zvichashayika kunyanyanya petrol nedizil kunyanyanya magetsi so murume uyu ari kutamba feja feja nenyika murume uyu ari kutamba njuga nenyika achikosta vashandi mari dzavo mumabhengi achikosta vanhu vakasevenzera kudhara mapension years their monies so what has been done is a disaster it's unacceptable and I hope that Zimbabweans can recognize what he has done
pane zvavataura zvose pane chamunoona here chingabatsira nyika chingabatsira vanhu
the key decision kayenge iri yekuti mari yenyika ichafambiswa sei so ndopane nyaya ipapa and zvino hapa abira vanhu mari nekudzosa through the back door Zimbabwean dollar so hapana chaataura chine musoro in fact zvaataura izvi vanofanira kutosungwa kuenda kuchikurubhi nekuti abira vanhu mari dzavo
vabiti chamunofunga kuti dene vamanguzha vaita kana kuti vataura nhasi chii
chekutanga panga pachifanira kubviswa chipuka chai chinonzi bond note so the bond note should have been simply been demonetized chechipiri panga pachifanira kuti mari dzevanhu dziri mumabhengi dzichengetedzwe what we have been calling ring fencing RTGS balances in banks so that mari yevanhu hairuze value chechitatu takachifanira kuita dollarize nekustrengthena regime yemulticurrencies in other words taifanira kungodzokera kuus dollar ikoko nekusimba kwaro ikoko because ndo rinochengeta value yemari chechina anga achifanira kuannounsa kuti haachabata mari dzevanhu dzemaexporters dzana zimplats vanhu voona mari yavo ndozvaanga achifanira kuita zvasina kuitwa and havana kuzviita zvinoti matsotsi ndo vari kunotora mari kureserve bank at 1:1 ndo vari kunotora mari kureserve bank at 1:1 vodira mupetrol petrol yavanotengesa nemagaraji avo so zvese zvaitwa zvaitwa ndezveutsotsi zvevanhu makoronyera ari kubira vanhu mari muzimbabwe
avo vange vari vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vachitaura vari parunare vari muHarare. Magweta ari kumirira nhengo mbiri dzeMDC dzakapamka nemauto kwaMutare neZuro Maneru aenda kumatare edzimhosva achikumbira dare kuti ripe mutongo wekuti nhengo dzeMDC idzi dzibviswe mumaoko emauto. Lloyd Moyo anoti panyaya iyi.
Gweta riri kumirira vaJack Robert Saunyama navaDanmo Saunyama vaChristine Lovu vati chinangwa chekuenda kumatare ndechekuti vaviri ava vabviswe mumaoko emasoja uye kana paine mhosva dzavakapara vamiswe pamberi pematare edzimhosva zviri pamutemo. VaLovu vati vaviri ava havana kumbosvika kana pakutsvagwa nemapurisa.
Ichokwadi kuti ndiri kumirira Robert naDanmo Saunyama neZuro Maneru vari kumba kwavo kuzimunya panonzi pakasvika motikari yanga ine vanhu vakapfeka mbatya dzechiuto vakabata futi dzinoshandiswa nevanoshanda muchiuto. Vanhu ivavo vakashungurudza mhuri dzaRobert naDanmo vakarova madzimai anga aripo pamba vakarova Robert naDanmo pamberi pemhuri dzavo. Pedzezvo vakazotakura Robert naDanmo vakaenda navo kusati kwavakuzikamwa kuti vari kupi izvozvo izvi. Asi isu semagweta tichiri kumbofeya feya nyaya yachona kuti tione kuti vari papi kana kuti tishande nevemutemo kuti tizive kuti vakachengetedzwa kupi ende kuti vakachengetedzwa nyaya dzi.
Mutauriri wemauto Kenel Alfios Makotore vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi mavo. Vaviri ava vanonzi vakapambwa neZuro Maneru vari pamba pavaJack Robert Saunyama kuzimunya nemasoja anosvika masere mushure mekunge vamborohwa zvakaipisisa pamberi pemhuri dzavo. Madzimai vaviri ava anonzi akarohwa nemasoja aya. Mutauriri weMDC mudunhu reManicaland vaTrevor Sarwaka vati vaviri ava vanofungidzirwa kuti vaive nechekuita nemhirizhonga yakaitika masvondomana apfuura. VaRobert Saunyama ndivo vakakwikwidza vachida kumirira Mutare South mudare reparamende uye ndivo sachigaro weMDC mudunhu reMutare. Ukuwo vaDanmo Saunyama ndikanzura weguta reMutare vachimirira Ward 6 kuchikanga adanga mvura. VaSarwaka vashora zvikuru zviri kuitwa kunhengo dzeMDC mudunhu reManicaland kusanganisira vaviri ava vakatorwa nechisimba nemasoja. Mukoma wevaviri ava vaMike Saunyama vaudza Studio 7 kuti vakangomirira zvinobva kugwetra iro vati rakwidza nyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court. Kupambwa kwevaviri ava kunotevera zvakaitwa kuna vanowa sahumbe kuzimunya avo vakaitwa kafira mberi nemauto vachipomerwa mhosva yekukokera vanhu kuita zvemhirizhonga mwedzi wapera. Vasahumbe vakarohwa zvakaomarara nemauto vakazoshaya mushure mekurohwa uku. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Lloyd Moyo.
Tichiri panyaya yokupambwa kwenhengo dzeMDC, mashoko atiri kutambira anoti vaviri ava vaJack Saunyama navaDanmo Saunyama varegwa nemasoja Maneru ano. Gweta ravo vaChris Ndlovu vati vaviri ava vakakuvara zvakaipisisa zvekuti vanoda kutanga vaonekwa nana chiremba zvechimbi chimbi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001 202 465 0318 Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamanisha mwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavina wedunu rekaduna muNigeria azivisa kuti vanhu vanodarika zana nemakumi matatu vape kuzikanwa kuti vakafa mukurwiswa kwakaitwa dunhu iri svondo rapera nevanhu vaive vakapakata zvombo. Vakuru vakuru muCanada vanoti vari kuferefeta moto wakabisa imwe imba muguta rekumabvazuva reHalifax uyo wakauraya vana vanomwe vese vari vemhuri imwe chete yevapoteri vokuSyria. Gweta guru rehurumende yeHaiti vaPaul Irons Villard vari kuramba runyere kupe rwekuti vari kumanikidzwa kuburitsa muusungwa varume vasere vakasungwa nemapurisa enyika iyi nemusi wesvondo vaine zvombo zvenhando yepamusoro. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvatambira nenzira dzakasiyana-siyana urongwa hwemashandisiro emari hwaparurwa nhasi nagavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudla. Vamwe vachiti urongwa uhu huchabatsira vari kunze vanenge vachitumira mari kumusha kana vanotenga nokutengesa zvinhu kunze. Asi vamwevo vanoti havaoni paine chikuru chashandurwa navamangudla kubva pane hwaro hwemashandisirwo emari hwagara huripo kunze kwekungochinja mazita ezvimwe zvinhu sezvo vasina kuparura mari yenyika chaiyo. Mukuru wesangano revanotenga nokutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti bhanga guru renyika ndiro ragara richingotenga mari yekunze pamusika mutema, saka havashamiswi nekuti paiswa mutemo wekuti vanhu vachitenga kana kutengesa mari yekunze iyi zviri pamutemo kuburikidza nekuenda kumabureau de change uko vahurumende inenge ichingotenga mari idzi. Asi vanokurudzira kuti dai paiswa mikana yekuti vanotenga kunze ava vazokwanisa kuwana mari yekunze kumabureau de change nemari iri pasi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvavaita zvagara zviringoriko zvekuti ndo vanhu vagara vari kungotengesa mari vari paroadport, ndo vanhu vagara vari kutengesa mari vari paBelbridge, paPlumtree, paChirundu border post. Tangosiyana nezvekuti mari inenge zvakuzovanotengeserwa iri muchitoro chine resines, ndo mutero unenge uripo uchipiwa bepa rekuti watenga kana kuti watengesa mari. Asi hapana chakasiyana nezvanga zvichingoitika. Uye chandotoona ndechekutoti vanogona kunge vaakutokanganisa kufamba zvakanaka kwekutenga nekutengeswa kwemari, sekuti unenge waakufanirwa kuenda kure kunotsvaga mari, kusiyana nezvanga zvichingoitika zvekuti unogona kungoti uri pabhazi wongodeedza munhu ari kutengesa mari nepahwindo wobvako. Saka ndinoona sekuti vanozoenda vachinochinja ikoko vanoti itei vashoma. Ini chinenge changopo bedzi ndechekuti vanenge vangobatsirawo panyaya yerate kuti tongoziva kuti rate iri kwakati tichikombera kuti titenge pamumugwagwa nekuenda kuya kuchitoro chekunotenga nekutengesa mari ndezvipi zviri nani. Saka ndomusiyano unenge wangopo bedzi, but otherwise zvekutongotenga nepahwindo ndiona zvimwe zvichanyanya kuitwa nevanhu kudarika kuenda kuchitoro.
Saka imi muri kutaura here kuti sevanorarama nekutenga nekutengesa kunze kwenyika pamwe chetewo nemunyika, hamuna zvikuru zvamunga tarisira kubatsirwa nazvo neurongwa hwemashandisiro hwemari?
Zvatingade kubatsirwa nazvo zvikurusa ndezvekuti kana iyo maberudhi chenja achona iwayo vachinge vavhura ngavaise mari yakati wandei yekunze kwenyika, ndozvatinganyanya kukurudzira sereki. Kana vachiitengesa nemutengo uri pasi zvinotibatsira kuti chero iko kwati akagara tichingochinja kwacho ikoko vanobva vadzikisawo navo. Takatatsa kuti zvepo majonga chiripo ndechekuti mari iya yavaya vanotenga nekutengesa pamitsika mitema vachangoenda ikokoya kumaberudhi chenji kuyakuya vachinotenga kana kutengesa mari iyoyo, vongozoenda pamitsika mitema yavo iyoyo vachingonoitenga nekutengesa zve. Saka mari iya ichangonopera mari inenge irimo mumaberudhi chenji.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa naJonga Akandemiri weStudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachimirira MDC mune zvemabhizimusi nokutengeserana kuEurope vaElliot Feve vaudzavo Jonga Akandemiri kuti matano atorwa navamangudza angadai ari matanho akatorwa kare kare nehurumende mukuedza kugadzirisa upfumi hwenyika, asi chikuru ndechekuti anoteverwa here nehurumende.
Ndingati vakandemire mamezures yavaita vamangudya, mamezures yataa tichifungidzira kuti hurumende yese kubva kudhara zvikuru ingadai ari matanho yavakatora, kwete kuti ronzi bhondi ne USA 1:1. Asi problem iripo kuZimbabwe haisi problem ye exchange rate. Problem iripo kuZimbabwe ndoye hutungamiriri weZANU PF. Hutungamiriri husina kunyatsa kuti kwasuka. Ndoye waita kuti pange pasina both investor confidence, economic confidence. Saka tiri kuona kuti hungu vanogona kunga vaisa zvinhu zvingangoti reruke kune vanhu vanonga vachida kuchinja mari, especially kune vanhu vari kudiaspora kana kuti mavisitors vanonga vachida kushanya kuZimbabwe. Asi chokwadi chatinoziva ndechekuti ipapa pachangotanga humwe uori zvakare, nokuti chaita kuti tisvike patira pa uori hwezambia.
Tichitarisawo vapfebve zvanga zvichitarisirwa nevanhu vakawanda ndezvokuti Governor weReserve Bank vazivise kuti nyika yaakuzoita mari yayo here kana kuti kwete, asi tanzwa vachitaura kuti RTGS ndo yave kunzi RTGS dollar. Pane shanduko here yamaona kubva kubond note ranga richingoshandiswa kuenda kuRTGS dollar?
Hapana kana shanduko iripo. Regai nditi muchidimbo isu veMDC takagara tichiti isisu kana tichinge tapinda muhurumende chokutanga chataida kuita ndochekuti tivandudze mari yeZimbabwe tichitora rand. Nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvese zvinogadzirwa kuZimbabwe nenyaya yeUS dollars zvinonga zvichidhura kupfuurira dzimwe nyika dzese dzakatipoteredza, zvinova izvo zvinoita kuti tisaite competitive panyaya yemaexports kune dzimwe nyika. Chimwe chacho ndochekuti takati isusu in the interim tochishandisa rand, asi in the long term Zimbabwe inofanira kunga ichiita currency yaine.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachimirira MDC mune zvemabhizimusi nokutengeserana kuEurope vaElliot Feve vari parunare kuLondon naJonga Akandemiri weStudio 7. Tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri musocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei nhasi. Tanga tiri kunzwa kubva kune vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona nepaWhatsApp zvavanofunga pamusoro penyaya yekuti Governor webhanga guru renyika vaJohn Mangunjika vaparura urongwa hwemari, vanhu vakawanda vachiti zvinhu hazvina kunyatsovajekera paurongwa hwaturwa uhu.
Ndini ndinonzi talent rekupristoni kumberengwa. Maonero angu pamusoro pezvabuditswa kwana Governor weReserve Bank Mangudya zvona sekuti zvinogona kutowedzera matambudziko panyika, nyika yedu yatiri, nekuti panyaya yemari apasingadi kubata nyaya mari yanga ichinongodiwa nga itiwa original currency yeZimbabwe nemamiro akaita nyika yedu, tikanyatsotarira kuti patakabva nemari idzi tidenei kuchengeta vava kurefu namiriro yedawa haachadi kuti dei paarambe pachinjwa chinjwa karenti necurrent situation iri munyika medu.
Imi dai maiwana mukana wekutaura navamangundla maiti
ingovataurira kuti dei vamira zvekuchinja chinja karenti tibofokasa nezvekuti dei tangoshandisa karenti yere imwe nyika zvaitori nani instead yekuisa imwe yedu isu taingovadza kuti dei tazama kutsvaga rand zvaro kudeta pane kuisa imwe karenti yavari kutaura.
Inini ndinoitwa Taurai Musoko. Murongwa wabharurwa navamangudya takatarisa mamiriro akaita zvino munyika medu, ndinoona sekunge vatora black market kubva kuna Forts uko kuRoodepoort vakanoitsveta muReserve Bank of Zimbabwe. Zvino zvekuti zvina hwaro hunokwanisa kusumudza zveupfumi zvatakatarisa nazvo munyika zvakaoma, zvakaomesesa chaizvo. Hanzvadzi yavo,
munoona remangwana renyika rakamira sei pakadai?
Matunduru chaiwo anofunga vanoti pachikoregore zvikara zviri kusangana pamurato, varume ava vapererwa. Pakuda kuti vabereki vachiisa musoro pamwe chete apa. Vamangudya vakambotiti gedye gedye, hanzvadzi yangu. Unofunga uchiri kuyeuka pakamboitika maprotesti zvekuti kuri kunzi ndasangana nawo handiti ndaingovati vazadzikise sekuvimbisa kwavakaita vachiti gedye gedye. I think zvakabuda panhepfenyu yenyika ZBC kuti ndikakundikana kuita mabhondi kuti uite gedye neUS ndinorisaina. Saka ndaingova yeuchidza mashoko aya ndoti gavhena semunhu mukuru ndino machizadzikisa zvamakareva, then tochionawo zvimwe tichienda kumberi. So far vakundikana, ende kukundikana kwavo kukundikana kwava mutori mwove, kukundikana kwava Munangagwa, nyika yabva yaenda mumadhaka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zvinoreva urongwa hwemari hwaparurwa nhasi nebhanga guru renyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Oliver Mtukudzi nekambo kake kakaita mbiri zvikuru neria. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Bank guru renyika rinoparura urongwa hwemari hwarinoti huchaita kuti vanhu vatenge mari yekunze mumabhanga avo. Vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yomubatanidzwa Vatendai Biti vanoti zvaitwa nehurumende zvinoratidza kuti dhora remuZimbabwe radzoka nerwuseri. Mauto anopamba nengo mbiri dzeMDC kumanikaland. Tashika kumagumo mchirongwa chedu chanasi, ivai nesu zvekare mangwana ini, ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC, ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA.